Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 2 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yogadzirira kuita sarudzo yemutungamiri wenyika musi wechipiri, svondo rinouya musi wa 5 mbudzi. Mauto anoti anoshanda nemadzishe kuchengetedza nyika kubva kune vanoti vavengi munyika. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kuti vanzwisise mitemo inodzivirira kushandiswa kwezvigadzirwa zvevamwe zvisiri pamutemo kana kuti copyright laws. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika musi wechipiri svondo rinouya musi wambudzi 5. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party achiita misangano yakawanda mumatunhu manomwe akakosha kuti munhu akunde musarudzo kana kuti maswing states. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndivo vari kukwikwidzana zvine mutsindo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kunyangwe kwasara mazuva mashoma-shoma kuti sarudzo iyi itwe achiri mangange zvekuti zvinonetsa kuziva kuti ndiani achakunda. Ngatinzweiwo zvimwe zviri kutaurwa navaTrump vachitsvaga rutsigiro.
Kamala Harris has shattered our middle class, after years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign lands.
Vatrump vanoti Kamala Harris akaparadza upenyu hwevanhu vanowana zviri pakati nepakati. Mushure memakore akawanda ekuvaka mizinda yedzimwe nyika nekudzivirira miganhu nekuchengetedza dzimwe nyika. Tave kuzovaka nyika yedu manje uye kudzivirira miganhu yedu nekuchengetedza zvizvarwa zvedu. Uku ndiko kunonzi kuisa America kutanga.
Citizens, it's called America First.
Ayo ange ari mashoko evari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican Party uye vaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tonzwawo mashoko amai Kamala Harris.
It is time for a new generation of leadership in America. It is time to turn the page on the drama.
Yave nguva yekuti America ive neutungamiri hutsva. Ino ndiyo nguva yekushandura zvinhu nekupedza zvinetswa zvese zviri munyika. Kana ndikasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica, ndichaunza mutemo muhurumende yangu unomisa kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zviri muzvitoro pasina tsanangudzo inonzwisisika. Ndichamisawo kukwidzwa kwemitengo yemishonga weinsulin inoshandiswa nevarwere veshuga. Ndichaita kuti mari dzinobhadharwa nevarwere dzideredzwe kuzvizvarwa zvose zveAmerica.
Mashoko evari kukwikwidza vakamirira bato reDemocratic Party vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari murwiri wekodzero dzevanhu vaGodfrey Kurauone kuti tinzwewo maonero avo.
Pamaonero andiri kuita sarudzo dzemunoma America idzi, pari zvino hatingati tingava nevatinoti uyu ndiachakunda, asi kunyange zvazvo mafigures achitaridza kuti Kamala Harris vane manhamba akati kure mbijana, asi hapana pari zvino achasvika at least 50% kuti tizive kuti ndiye anokunda. So hapana kujeka, nekuti zvinotaridza kuti vanhu vachiri mangange, asi kutarisira kwedu kana ari mafungiro angu, ndaifunga sekuti dei Americans apawo mukana mudzimai kekutanga kutiwo ndetigone kuremekedzawo vechidzimai. But sarudzo gara isarudzo, vanhu vachakuita zvavanoda havo. But pakuona kwangu kwezvino izvi, aiwa pamatakati kwezvo zvaanokunda.
Ndingatarisawo kuti mudunhu ramuriwo nenyaya yeearly vote iri kuitwa iyi, vanhu vari kubudawo zvakadii kunovhota?
Vanhu vari kubuda kundovhota zvakanyanya, and zvanotaridza kuti uno maamericans vane chido neshungu nenyika yavo, havasaririri pane zvinoitwa kuti vatsadza vatungamiriri vavo, unlike kune dzimwe nyika vhota tainawo tinenge iri doko doko. But munomu zviri kundishamisa, because zuva rabake ndakati rasvika patokuona mabudi ari kuita vanhu kuenda kundovhota, ndo paunoona kuti vane chido neshungu nenyika yavo.
Chimwe chete chamungatiwo senyika Zimbabwe ingadzidza pasarudzo yeamerica ndechipi?
Chekutanga mbechekuti vhota tena tokaona kuzimbabwe kazhinji kunogona kuvhota vanhu 60% vamwe vese havhoti. So inyaya yekuti kuva neshungu nechido nenyika yako. So ndokurudzira kuti mazimbabwenzo kuda vaite zvinhu zvakadaro. Chechipiri, vanhu vari kuvhota murunyararo, hapana ari kurova mumwe, hapana kutuka mumwe, hapana ari kuvhundutsira mumwe, hapana ari kumanikidza mumwe, umwe noumwe ari kundozvivhotera ega murunyararo. So uchiona kuti level yedhemokirasi yandiri kuona nerevel yedhemokirasi yandiriona kuno maafrican countries, pane mukaha mukuru kwazvo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari murwiri wekodzero dzevanhu vaGodfrey Kurauone vangai vari parunhare kuDallas, Texas, neStudio 7. Mauto eZimbabwe National Army ainge ari pamusangano mukuru wemadzishe achivatenda kuti anovabatsira kuti vavanoti vavengi vasakanganise nyika. Asi misangano pakati pemauto nemadzishe iri kushorwa nevanopikisa vachiti vakuru vavo vanombobuda vachitaura mashoko anotyora bumbiro remutemo renyika pavanoti vanotsigira bato riri kutonga reZANU PF. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakucherechedza zuva remadzishe retraditional leadership day kumondorongezi svondo rapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti chief of staff major general Kasirai Tazira vakati masoja ane ukama hwebhurugwa nebhandi nemadzishe pakwavanoti kuchengetedza nyika.
Sangana kwedu nemadzishe kunotipa nguva yokuti tikwanise kunzwa zvichemo zvavanazvo matunhu, nokuti kwatiri ndo first line yedefense. Madzimambo ndo anokwanisa kuita alert national security kuti aiwa kuna vanhu vakadai vatisinganzwisi kuti vabva kupi.
Major General Tazira vanotiwo mauto ari kuita mabasa ekuvaka mumatunhu ose munyika, zvikuru zvipatara nezvikoro.
Tine maprojects watinoita isu semauto okubatsira matunhu.
Patakabvunza kuti madzishe nemasoja vasi kushandiswa here nevezvematongerwo enyika, Mambo Ngezi vapita pasi pamire vakati hapana chakaipa.
Zvakandofanana nekuti ukada kubvunza kuti kadzi wababa ndiani dzimai, saka ukama huripo madzimambo nemasoja vanosungisirwa kushanda nehurumende inenge iripo. Katingori chinhu chimwe chete takatodero, tinoshanda nehurumende ndo zvinosungirwa pamutemo.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoshandawo nesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala vanoti madzishe nemauto vanobuda pachena kuti vanotsigira bato reZANU PF zvinopesana nebumbiro remitemo renyika.
Aingoungana pamakungano avo vaibuda pachena kuti ivo inhengo dzebato rezvamatongerwo enyika reZANU PF. Zvazvinoreva ndezvekuti zvose zviri kuita nemadzishe nemakuru vakuru vemauto vachiti ivo vanomira norupau rwe boka rezvematongerwo enyika rinonzi ZANU PF hazvisizvo zvinodiwa navanhu vezimbabwe.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change vapromise Mukwananzi vanoti madzishe vanhu vanotoda kusunungurwa nekuti vakarasika gwara ravo rekuchengetedza tsika nemagariro vachishandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika. Mumwe anongorora zvematongerwo enyika asi achitsigira bato rezanu PF vaWitness Dube vanoti kushanda kuri kuita mauto nemadzishe inyaya inofanirwa kukurudzirwa zvikuru sezvo ari mapoka maviri asina kwaakarerekera munyaya dzezvematongerwo enyika.
Maboka mairi ane zvinangwa zviri pachena zvatinobvumirana tese. Mauto enyika aripo pakuti atichengetedze nekuti vange vachi pindira panyaya dzinenge dzanetsa munyika nenguva yavanofanira kupindira.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato rezanu PF vafarai marapira vanoti havamanikidze madzishe kuvatsigira kana kusavatsigira.
Isu tinoremekedza madzimambo uye hatimanikidze madzimambo kuti ange achifamba nesu kana kusafamba nesu, asi mabasa edu ndiwo anongoita kuti vanhu vazhinji vasangana nemamwe madzimambo vade kufamba nani nesu.
Mamwe madzishe masadunhu nemasabhuku anogara achipomerwa mhosva yekushandiswa nebato rezanu PF kumanikidza vagari kuvhotera bato rezanu PF iro rinogara richiramba mashoko aya. Madzisha anosvika makumi maviri akauya kumhemberero dzakaitirwa pamba paishengezi uye masoja akarapa vagari pachena vainge vaine zvirwere zvakasiyana-siyana. Meja General Tazira vakati zuva iri rakatanga kupembererwa muna 2009 asi vakambomira munguva yeCovid-19. Madzishe nevakuru vemauto vane nhoroondo yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachityora bumbiro remitemo renyika. Mutevedzeri wemutungamiri wekanzuru yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Fortune Charumbira vachine nyaya iri kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo muna 2017 na2018 mushure mekuudza dare remadzishe kuti anofanirwa kuramba achitsigira ZANU PF. Kudivi remauto mukuru weZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Sanyatwa vakambobuda pavhidhiyo vachiti ZANU PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Izvi zvakambotaurwawo nemumwe akambove mukuru wemauto Mushakabvu General Vitalis Zvinavashe muna 2002. Mauto akatungamirawo kupidigurwa kwehurumende yemushakabvu Robert Mugabe muna 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunosimbopiwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro namufundisi Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe vari muno muAmerica, tichitarisa nezvekodzero dzemadzimai musarudzo dziri kuitwa muAmerica musi wechipiri svondo rinouya.
Kunoku hazvinei nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume, and hazvineiwo futi kuti unobvepi. As long as uri mucitizen wemuno unongobvumidzwa kuvhota, zviri pachena.
Koitawo nyaya dzekuti vanhukadzi dzimwe nguva vanotyisidzirwa kana kumbunyikidzwa kodzero dzavo nevemapato ezvematongerwo enyika sezvatinonzwa kune dzimwe nyika. Muri kuonawo zvakamirawo sei muno muAmerica?
Kunoko hakuna zvese izvozvo. Hakuna kumbunyikidzwa, hakuna kunzi hamuchapuwa mainputi, hakuna kunzi kurohwa, hakuna kana kumanikidzwa kuenda kumusangano chaiko. Hakuna zvekwese kuti handina musangano wandamboti ndambopinda kubvira chibviro ndakatanga kuvhota. Unongorejista kuti inini ndiriwo musangano uyu kana kuti handisiwo musangano. ndingori wo independent zvikwa uri asi kuvota pama presidential unongo tongobvumidzwa hapana anokurambidza hapana anokumira pamberi pako hapana anokuti heve pana hamuna kuenda kumusangano kana kudi hapana hazvina basi zvekuenda kumusangano
imwe nyaya inoitika mune zvematongerwo enyika muzvare dhangwa inyaya yekuti mapato acho ezvematongerwo enyika haapi mukana kuvanhukadzi kuti vange vachikwikwidzawo vachipinda musarudzo muno muamerica tinoona mapato maviri makuru Republican Party neDemocratic Party muri kuonawo mapato aya ari kupo here nhengo dzavo dzechidzimai mukana wekuti dzinge dzichikwikwidza
zvakanaka zviri pachena mutongoonawo zviri kuitika iyezvinezvi kuti zvisati zvamboitika sezvakangoitika pana Obama kuti zvanga zvisati zvamboitika munyika muno kuti munhu mutema anganzi ndipurezidhendi asi Obama akatoita purezidhendi netutemu dzake akapedza gore rino tiri kuonazve zvakare zvinhu zvitsva zviri kuitika zvekuti tinogona kutopedzisira taane mupurezidhendi wechikadzi ende pamusoro pazvo kwete hangori mukadzi chete asi mukadzi wechitema zvinhu zvisati zvamboitika kuno kuamerica saka zvinhu zviri kunakidza zvinofadza kuti mumwe nemumwe anongopuhwa kodzero anokwanisa anogona kungokwikwidza pasina kunzi nekuti mukadzi kana kuti murume saka zvinhu zvinofadza kuona
muno muamerica tinoona vavakidzani kana manext door neighbor uyo anenge ari werimwe bato redemocratic party uyo ari werepublican party vachitoisa zvikwangwari zvekuratidza kuti vanotsigira ari kumirira bato iri musarudzo neari kumirira bato iri pasina kumbunyikidzana kana kupisirana dzimba zvinhu zvamungati zvingazongowanikwawo here rimwe gore musarudzo dzekuzimbabwe kana dzemuafrica dzekuti vavakidzani uyo anosununguka kutsigira bato raanoda uyo achisununguka kutsigira bato raanoda vaine maonero akasiyana
iwoyo munamato neshungu dzedu tese kuti zviri kuitwawo nedzimwe nyika vanhu vanogona kungovhota muchinyararire pasina kumbunikidzwa kana kuchichidzirwa izvinhu zvatinotonamata nezvazvo kuti dai zvangoitikawo kumusha kwedu kuzimbabwe kana nekuafrica nemamwe madeveloping countries as well nekuti ndakamboenda kupakistan vanongobunyikidzwa munhu anotopinzwa mujere kuti semukristu ungakwanise kutonga nyika ino herewe so munhu otopinzwa mujere nezvazvo nazvo saka ishungu dzedu patinonamata kuti dai mwari vangozarurira nyika dzese kuti dzikwanise kunge dzichiita masarudzo dzadzo dzichirega chero anenge achiri eligible kuri ya kuti unobvumidzwa uri munyika imomo une citizenship yemunyika imomo unobvumidzwa kuita sarudzo yako pasina kunetswa ivo vacho vatiri kusarudza ivava mumahofisi vanenge vachitotaudzana vachitomwa tiinese isusu ndisu toda kurwa tiri kunokumba hazvinaka hazvimeke kana sense at the end of the day hazvimeke sense saka ndinongokurudzira runyararo ndinongokurudzira kuti aiwaka umwe nomumwe ane choice ivo mwari pache zvavo vakapa mumwe nemumwe free will inonzi free will kureva kuti even kusarudza kunamata izviri kwauri kusarudza kunamata kana kusasarudza kunamata zvine makonsekwensi ukasada kunamata uchaenda kugehena asi ukanamata uchaendawo kudenga asi ichi mwari hava kutorere sarudzo iyoyo saka sevanhu hatifangonge tichitorerana sarudzo iyoyo
manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Teresa Dhangwa chizvarwa chezimbabwe vari muamerica muchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya iko zvino tochikupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri westudio 7 tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro navainnocent ndenda vanove mukuru uye vari vakawamba sangano reglobal exchange program international
tiripo pakudzidzisa maintercultural learning experience ine deeper way yakasiyana netourism yekuti vanhu vaexplore vaone dzimwe nyika not sematourist vachigara muma5 star hotel nekuti ukaenda 5 star hotel yekumozambique ukaenda 5-star hotel yeku Mexico, it's a 5-star. Yakafanana because it's world standard. But tindikuti isusu muna azive kuti ku Mexico kwakaita sei kana kuti ku Zimbabwe kwakaita sei. Hunge wanogara nevanhu veku Zimbabwe muma communal lands kwa vakakurira nemararamira avanoita. Ndo chirongwa chatiri kuita chema exchange programs. Ekuti tikuda kuti vanhu vazive nyika dzimwe in a deeper way than as tourists.
Asi muri kuona here muchiwana vanhu vari kuda kuenda kunoona zvinoonekwa muZimbabwe zvamuri kutaura izvi?
Ndinotenda kudaro. Tiri kuwana vanhu kunyanya kunyika dzekuEurope. Nekuti kuEurope chirongwa ichi chakatangira munyika yekuGermany. That's where I got the idea panandi kuGermany. Was Germany after World War II. Vakauya neinitiative yema exchange program whereby vaida kuti vabatane nepasi rose. Vazikano kunza havasisina umbunyikidzwa wanga waitika makore honde. Saka vaita rebuild vachita ainzi ma work camps kuti vanhu vaibva nyika dzakasiyana voya kuGermany vachiuya vachisangana vachivaka vachita rebuild nzvimbo dzadzaparadzwa nehondo. Zvinove zvakabetsera nyika. Saka vanhu vekuEurope they understand this idea zvakanyanyisa. Zvekuti takatombowanawo manhamba akati kuti aiuya kuZimbabwe. Asi iye zvino zvatidzikirei maybe kubva mazuva eCovid aya. Nenyaya yekuti vanhu vanga vasitanyanye kufamba. Saka tiri kuti nezvi tinge tichidzidzisawo vanhu venyika dzakasiyana munomuna naAmerica chirongwa chavanga vasinganyatozive. Saka tiri kuti tivadzidzisewo kuti zvinofamba sei munyika dzakawanda vanokwanisa kunge vachifambawo vachienda dzimwe nyika. Nekuti tinoona kuti news mazuva anaya hadzichanyatsoburitse nyika zvadziri. It's more like propaganda every news zvinobuda. Zvafanira kuti pakabuda kana tingati nyika yekwedu yeZimbabwe. It's all about politics. Nobody talks about tourism. Kana to talks about how people live munyika yacho yekuZimbabwe yekwedu. Saka isusu tiri kubata bandiko iroro rekuti tive tinodzidzisa vanhu. Kuti no, kutori nenyika inogara vanhu. Vanogarawo zvakanaka vachigara mumamisha avo. Vachirima, vachimwa mvura inobva mutsime zvinove zvakararama nevanhu kubva kare. Zvinere zvinoita kuti vadzidzo mararamiro anoita vanhu.
Saka zviri kutambirwa sei zvivande ndatichionawo kuti nekushandukawo kuri kuita mararamiro evanhu vamwe vanogona kunge vachiona sekunge zviri kuitika izvi zvakasarira kumashure.
Hazvo ndingati sekutaura kwandamboita kuti nguva yeCovid inove nguva yakatidzorera kumashure nekuti vanhu vakutya madenda akawanda kana kutya urwere hwakati wandei. Asi hatisi kumira nenyaya yekuti tiri kueducata vanhu nekudzidzisa vanhu kuti zviri kuitirwei and ivo vachazotionei because hakuna chinhu chakakosha seexposure. We have seen kuti exposure is the best teacher. Ukasaenda ukaona zvinhu ukangoita zvekuona pamaTV hauwani information yakakwana. Asi ukaenda paground tinoona vana vataiunza kana vakauya kunana Zimbabwe panguva yavakauya vamwe vacho vari kutotaura kuti no zvamakatiitisa zvee zvakatochinja upenyu hwangu because zvinobetsera kunyanya vana kuti vazotsvage makarier kana kuti azove neperception imwe iri different.
Saka muri kushanda nemasangano api kuZimbabwe kana mapazi amungadai muchishanda nawo?
Tine branch iroro reGlobal Exchange Program kuZimbabwe and tinoshanda nemaembassy akasiyana kunyanya neembassy yeGermany. Tinoshanda neZimbabwe German Society, tinoshanda neAlliance France iri kuZimbabwe yemaFrench, tinana Sweden, tinoshanda neembassy yavo nana Norway. Saka tiri kuedza kuunganidza mabandiko akasiyana ekuti tinge tichishanda nawo. We are going to have partnership nemauniversity epasi rino rose because ndo targeted audience, ndo vanhu vanobuilda the future so that we learn, we also bridge the gap of racism, we bridge the gap yezvinhu zvakawanda zvinove zvakakanywa nekuda kwemedia kana kuti nevanhu vanenge vachitaura zvisiridzo kwavasina kuswera. Saka zvinoita kuti vana vakure vane perception yakanaka.
Aiwa, ndinotenda mukoma moya nezuva rakanaka.
Thank you.
Manga makateerera kuna vaInnocent Ndenda vanove mukuru uye vakavamba sangano reGlobal Exchange Program International vari kuTexas muno muAmerica. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 from Washington, D.C.
Aiwa, Musa Kanganwe, kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo munyika kunyanya vaimbi vari kukurudzirwa kuti vanzwisise nekuremekedza mitemo inodzivirira kushandiswa kwezvigadzirwa zvevamwe zvisiri pamutemo kana kuti copyright laws kuti vasagume vapinda muna taisireva. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipanyaya iyi zvizere.
MuZimbabwe zvigadzirwa zvose zvakachengetedzwa nemutemo wethe Copyright and Neighboring Rights Act Chapter 26 uri mbumbiro remutemo. Asi nyaya dzekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe dzinoramba dzichienderera mberi. Muimbi vachishanda nesangano reMonolio Studios vaClive Mono Mukundu vanoti vaimbi vakawanda vachiri kuda dzidziso pamutemo uyu.
Nyaya copyright yane nguva ichinetsa muZimbabwe and zviri kukonzerwa nyaya kuti maartists emuno muZimbabwe vazhinji vacho havazivi mafambira anoita copyright law kana mafambira anoita nyaya dzepublishing. In fact, the legal side rests in music. The majority of maartists emuno muZimbabwe havarizivi.
Muimbi ane mukurumbira munyika Alexio Kawara anokurudzira vemutemo kuti vape zvirango zvakafanira kune vose vanotyora mutemo uyu.
Zvakakoshera mutemo we copyright law ndezvekuti vanhu vakadaro vanowana murango wakafanira uye vanhu havazongojairira kutora mabasa kana kuti masimba emwe munhu anenge aita basa rake.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune chimwe chikwata chevaimbi chegwevedzi Redefined vaGlad Mobuta vanoti mutemo uyu ukaremekedzwa vaimbi vakawanda vanopunduka.
Ipo panyaya dzecopyright dzachona dzinenge dzakufanira kuzonyatsotevererwa nevemutemo kuti zviite chiremerera, nekuti mutemo yakapindira vanhu vakadzidziswa. Think ndo panotanga kunyatsova kwa industry yedu sema creators even in music.
Vachitaura ne Studio 7 gweta rinongora nezvemitemo vachishanda nesangano reCorius and Co Attorneys Mozvare Rumbidzai Venge vanotsanangura mashandiro emutemo uyu zvizere.
Asi mutemo wedu unototaura kuti aiwa zvinhu zvese zvinenge zvagadzirwa nemunhu agara pasi akanyatsofungisisa akazvidzamisa pfungwa akadzamiswa kana muhana make akanzwa kana mashoko manzwi onyora chimbo chake zvinochengetedzwa ayo anonzi ma intellectual property rights. Kodzero idzi dzinotaura kuti kana munhu achinge agadzira basa rake iri ane kodzero yekunge achidzivirirwa pamutemo. Munhu anokwanisa kuenda kumadzitare edu, pane madzitare emhosva anotarisa ivo nyaya idzodzo chete dzeintellectual property.
Sachigaro wesangano rinochengetedza kodzero dzezvigadzirwa zvemimanzi reZimbabwe Music Rights Association kana kuchizimura vaAlbert Nyati vanoti veruzhinji vanofanirwa kunzwisisa kodzero dzezvigadzirwa zvemimanzi.
It's the creation of the mind, unlike a cow that you can touch, a table, a house.
Zvigadzirwa izvi itori midziyo yevamwe vanhu kungoti chete iyo haibatike namaoko. Zvigadzirwa zvepfungwa dzevamwe vanhu zvinofanana nemombe, imba kana motokari nyangwe zvisingagoni kubatika namaoko, asi zvakadzivirirwa nemitemo uyu. Pane vanhu vakawanda vane kodzero idzi vanosanganisira munyori, mupepeti, vanoshambadzira nevamwewo. Saka vanhu vanofanira kuremekedza mitemo iyi.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti sangano ravo rine zvirongwa zvekudzidzisa nyaya idzi mumatunhu akasiyana-siyana enyika.
Isu seNational Arts Council of Zimbabwe tinokurudzira vanoita zvekuimba kuti ngavadzidze nezvecopyright law. Kune maworkshops atinomboita tichitenderera muno muZimbabwe, dzimwe nguva takabatana neveZimbabwe Music Rights Association tichidzidzisa vanoita zvekuimba kuti chii chinonzi copyright law uye zvinorevei.
Mutemo wecopyright law muZimbabwe unochengetedza kodzero dzezvigadzirwa zvakaita semapikicha, mavhidhiyo, zvinyorwa, zvirongwa zvemakombiyuta nezvimwe kwemakore makumi mashanu. Nyaya iyi iri kunetsa zvikuru. Vaimbi vane mukurumbira Charles Charamba naOlivia Charamba vachema-chema kuti JaSignal akashandisa nziyo dzavo mbiri pasina chibvumirano, izvo zvakaita kuti nziyo idzi dzinoti Shinga Muroora naTengai Mafuta dzibviswe padandemutande reYouTube. Ukuwo chikwata chinoimba nziyo dzechitendero cheJoyful Praise mazuva mashoma apfuura chakabvisirwa kambo kacho kakaita mukurumbira muna 2018 kanonzi Ngoro yeminana padandemutande reYouTube mushure mekunge chikwata cheZigzag Band chazivisa kuti kambo aka kane rupau rwekambo keZigzag Band kanonzi Gomo raMasare kakaimbwa muna 1987. Nyaya dzekutyorwa kwemutemo uyu dzakatekesherawo kunyika dzakabudirira kunyange vanobatwa vachirangwa zvakaomarara. Isi zvakaitika kuna Vanilla Ice, anekambo Ice Ice Baby, kanonzi kakashandisa gitare, rekambo Under Pressure, kaQueen na David Bowie. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabata shika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Isika tisenda bakuvi